mumashoko avatora kuvatorera nhau mubulawayo nhasi vakuru vemasangano aya anosanganisira Election Resource Center, Youth Zimbabwe Trust, Women's Institute for Leadership Development pamwe neZimbabwe Christian Alliance vati vari kushushikana nematambudziko akasiyana-siyana avari kuona ari kuita kuti vanhu vatadze kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Matambudziko aya anonzi anosanganisira kushaya magwaro ekuzvarwa, kusashanda zvakanaka kweveZimbabwe Electoral Commission kunosanganisira kusashambadza kwavo zvakakwana zvinodiwa pakunyoresa kuvhota uyewo kuchisudzirwa kwevanhu. Mukuru wesangano reElection Resource Center vatawanda chimhini vati kunze kwekuda kuti matambudziko aya agadziriswe, zvakakoshawo kuti hurumende igadzirise mitemo ine chekuita nesarudzo nekukasika kuitira kuti pasazove nemakakatano ezvichabuda musarudzo kana dzaitwa.
Zvakanyanya kukosha ndezvekuti hurumende yedu ichitange kunyanyanisa mitemo iyoyo. Yaifanonge yakazviita kare, nokuti mitemo inoda kugadziriswa paine nguva kuitira kuti patinobata zvipi nezvipi zvesarudzo tinge tichizvibata zvakanangana neconstitution yedu. Saka izvezvi zvitava kuda kutosvika pasarudzo. Zvakawanda zviri kutoitika iye zvino, asi mitemo haisati yagadziriswa. Saka anodyiwa anogona kungomuka mangwana vati aiwa handina kudyiwa, mitemo yanga isina kuringana, saka sarudzo yedu yanga isina kumira zvakanaka. Ndo zvinhu zvatirikuedza kuti ngatizvigadzirise iye zvino kuti tisazoitika pamberi apo.
Vachimhini vatiwo masangano akazvimirira ega anoshushikana nekusashanda zvakanaka kwevashandi veboka raregistrar general, avo vavati mashandiro avo anoita sekuti vane chinangwa chekuti vamwe vanhu vasakwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Vati sezvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura kuti vanoda sarudzo dzakachena, zvakakosha kuti mapazi ose ehurumende ane chekuita nesarudzo aite zvose zvinobatsira kuti izvi zviitike.
Tarisiro yedu inenge iri yekuti vamudedekasa pakati vava kupa vanhu zvitupa. Tinovaona vachiramba vachitopa vanhu zvitupa sekutaura kwavanenge vaita. Asi tiri kunzwa kuti kumatebelerland kunzvimbo dzakatenderedza Bulawayo kune vamwe vakanyoresa kuti vapuwe zvitupa izvozvo, asi nanhasi zvitupa izvozvo hazvisati zvauya. Periodhi yacho yaakutopera yekuti vanhu varejiste. Saka zvinoreva kuti zvaitwa navamudede hazvina kutobatsira kuti vanhu vange vachidi vachikwanisa kunyoresa kuzovhota. Ndivo zvinhu zvaiitikawo during the colonial era, tichidzvanyirirwa kuti hurumende yaimbunyikidza vanhu isingapei service kune vanhu. Saka tinofanira kuona zvinhu izvozvo zvichinja. Kana chiti taane hurumende nyowani, ngationei nemabasa ari kuitwa nehurumende iyo kuti zvisiwa hurumende yataa nayo ini hurumende nyowani inoda kushanda nevanhu, inoda kubatsira vanhu.
Amai Samkeliso Kumalo, vana vemukuru wesangano reWomen's Institute for Leadership Development, vati vemasangano akazvimirira ega vanoshushikanawo nenyaya yekuti uwandu hwevanhu vari mumatunhu ematevereland hauna kunyatsojeka, vachiti zvakakosha kuti kunyatsokuitwa ongororo yekuti mumatunhu umu mune vanhu vangani kuitira kuti pasave nekufungira zvisizvo panyaya iyi.
Isu hatisi kubvumirana nemastatistics aripo akasaitwa kuti ndo acharichwa nezaki. Takufunga kuti maybe mafigaza aya akabikwa-bikwa. So isusu tikuda kuti government yeZimbabwe itarisise food process statistics, itsvage even an independent body inouya kuzoverenga vanhu tonyatsoziva kuti Bulawayo, Matabeleland, Midlands, what is the number of people that are there in each constituency. Pada kutarisiswa ipapa, I think mafigures aya anogona kunge achiitwa for political processes, but we really need kuti mastatistics aya aite credible, tiwashandise not just for elections but tiwashandise futi for other things.
Amai Kumalo vati vechidiki vabhazera havafanirwe kuve nepfungwa dzekuda kusundidzirwa kuti vade kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota, asi kuti vanofanirwa kuziva kuti kuita izvi ikodzero yavo ine chekuita nekuti ramangwana ravo richange rakamira sei. Vatiwo senzira yekubatsira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi, sangano ravo rinoda kuona vanhukadzi vakawanda vachikwikwidzawo pazvinzvimbo zvakasiyana-siyana zvematongerwo enyika, kwete kuti vangove vanhu vanovhota chete. Panyaya yekutyisidzirwa kwevanhu, vaRashid Mahia, vana vemukuru wesangano reYouth Zimbabwe Trust, vati zvisinei nekuti vanhu vemuZimbabwe vane mbiri yekuve vakadzidza, sangano ravo riri kusangana nevanhu vakawanda kunyanya kumaruwa, vari kuudzwa zvemanyepo pamusoro pekunyoreswa kwevanhu kuchishandiswa michina yeBVR. Vati zvisinei nekutyisidzirwa kuri kuitwa vanhu kune dzimwe nzvimbo, veruzhinji vanofanirwa kuziva kuti hapana munhu anokwanisa kuziva kuti mumwe munhu avhotera bato ripi kana kuti avhotera ani, sezvo kuvhota kuchiitwa muchivande.
Biometric voter yakatonaka, inoita kuti pasave nevanhu vanovhota nemazita asiri avo nezvitupa zviri zvavo. Kusave nevanhu vakafa vanovhota, kusave nevanhu vasiri vomuno vanovhota. Saka musavhundutsirwa, vanhu vasavhundutsirwa nenyaya yebiometric. Chechipiri, nyangwe mukavapa manhamba aya, handizi, havafi futi zvekare vakaziva kuti wavhotera pati. Nekuti pauchavhota manhamba aya haana basa, iwo masiriwo nhamba aya ari pachipepa chiya. Haawanikwe zvekare pavhoters roll. Handizi, saka vanhu ngavarege kunyanyovhunduka nemanhamba aya. Tirikuti ngavaende vanomhan'ara kumapurisa, ngavaende vanomhan'ara.
Pari zvino vanhu munyika vari kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota pasi pechirongwa cheBVR mop-up icho chakatanga musi wa10 Mbira uye chinotarisirwa kupera musi wa8 kukadzi unove musi wechina svondo rino. Pasi pemitemo yenyika, vanhu vanokwanisa kuramba vachinyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kwemazuva 12 mushure mekunge zuva rekuvhota ratarwa zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishala.